Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro yendau dzedu dzanhasi chipiri kukadzi 4/2020. Komiti yeparamende inoona nezveutano inoshanyira zvipatara zveparirenyatwa nesali Mugabe ichiona mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende uko inoudzwa kuti michina yakabva kuIndia iri pachipatara chesali Mugabe haisi kushanda. Dare remakurukota rinogara richizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Tichakuzivisa izvabuda mudare iri pamwe nemaonero emapato anopikisa hurumende yeZANU PF. Zimbabwe yotenga chibage kubva kuSouth Africa. Dare reSenate yemuAmerica roenderera mberi richitonga mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Vaimbova mutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vashaya nhasi vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu. Sangano renhabvu munyika reZimbabwe Football Association rotya kutambira mari kubva kuFIFA serubatsiro richiti mari iyi inogona kuperera kuzvikwereti kana rikaisa mari iyi mumabhanga aro. Studio 7 inotarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu kuEpworth. Muchirongwa cheThe Connection na 8 p.m. tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi kwete muZimbabwe chete asi kuti mudunhu rese rekuchamhembe kweAfrica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-03 18. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.